Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemugovera ndira 9/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinokurudzirwa kugara kuba kana pasina zvekugari zvokufambira. Makesi anyanyisa kunomazvipa, makesi zvedu awanyisa. Taisacherechedza kuti palasi mazvitoiteke, makesi kunomazvipa ari kudarika makesi ose gore rapera.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa zvikuru chichisiya vanhu 22 vafa nezuro chete. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari musungwa kusvika nemusi wemuvhuro apo dare richanzwa nyaya yake.
America ino ichatsigira zvinodiwa neUnited Nations chaizvo kunyanya kuchinja kuri kuita masimba achienda kuna vaBiden vachaisawo vanhu vavo kuUnited Nations ikoko vanenge vachizotsigirana.
Nyanzvi muyadze zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha opa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations runoshoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 22 kana kuti 22 vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye chakabatawo vanhu 175 kana kuti 985. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pavanhu zviuru 10 nezvipfumbamwe zvine 60 kana kuti 19,660. Vanhu vafa nechirwere ichi vave 466 kana kuti 468. Kunyange hazvo zviri kukurudzirwa kuti vanhu vagare mudzimba vakapfeka mamask nguva dzose pamwe nekugara kure nakure, vakawanda kumaruwa havasi kutevedzera kurudziro iyi. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena ashanyira dunhu rezvimba iro rine vanhu 3 vafa svondo rino nechirwere cheCOVID-19 ndokutipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzatafamba vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka mamask uye vakaungana vachinowa hwahwa panzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Mumwe anga asina kupfeka mask ndiva Gerald Mazivananga vepachaoma. VaMazivananga vati chirwere chinowanikwa mumadhorobha mune vanhu vakawanda vari panzvimbo imwe chete.
I think kuti vanhu vanenge vasiri kuzvitora serious. Ndofunga vanhu vanongoona as if chirwere chinenge chinowanika kumatowni like zvakaita zvaita cholera.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuRafingora vapaida Moyo Rugeje vati vanhu vekumaruwa havasi kutora chirwere cheCOVID-19 neudzamo hwacho.
I think kuti pamwe vanenge vasiri kuzvitora serious here, handizivi. Handizivi, ndofunga pamwe vasati vamboonawo kana kunzwa kunzi pane abatwa here munharaunda.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rezvimba Dr. Terence Dandazi vati svondo rino chete vanhu vana vakafa mudunhu ravo zvichienzaniswa negore rapera risina kufa kana munhu mumwe chete mudunhu. Dr. Dandazi vatongorora yakaitwa pavanhu vakafa inoratidza kuti vakambovhakachira hama neshamwari kuHarare nedzimwe nzvimbo munyika ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Vanhu ngavasafamba ngavagare kuchimba dzavo nekupfeka mamaski ivovovo nekugeza maoko. But you find kuti most of our cases vanhu vekuti ukazozeza history yacho nonzi kuti akamboenda kuHarare paChristmas
Public transport is the Uwandu wevanu warukubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumaruva huri kuramba huchikwira. Izvo zvapa kuti vebazi rezvekuburitswa kwemashoko vafambe kumaruva vachipa dzidziso. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mudunhu rezvimba vaJohannes Kachikuli vaudza vanhu vepachaoma kuti vatevedzere zviri kukurudzirwa sezvo chirwere ichi chave kumaruzevha uye chakatouraya vanhu vatatu svondo rino chete mudunhu rezvimba.
Tinokurudzirwa kugara kumba kana pasina zvekugari zvokufambira. Makesi anyanyisa muno mazvimba, makesi zvedu awanyisa. Taitacherechedza kuti palast month inoitete makesi muno mazvimba ari kudarika makesi ose gore rapera. Tinovati madza ari kukomhanya pasvondo rino chete tatakirwa nevanhu vatatu. Svondo rino chete mafa tatakirwa nevanhu vatatu were chekorona vhairasi.
Munyika yose chirwere ichi chauraya vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 19,660. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hopo Chingono achapedza mamwe mazuva maviri ari muusungwa. Chingono amiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi achipomerwa mhosva yekuburitsa manyepo anonzi nehurumende anosvibisa zita rayo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Chingono uyo akasungwa nezuro amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekunzi akanyora mashoko asiri echokwadi padande mutande rake reTwitter. Muchuchisi wenyaya iyi Muzvare Faith Nyamutowa vaudza dare kuti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter kuti pane mupurisa akarova mwana nemboma akafa muHarare svondo rapera, iye achiziva kuti mashoko aya asi echokwadi. Mashoko akaburitswa nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mazuva mashoma adarika. Anoti mwana uyu akanoongororwa nana chiremba mushure mekunge mapurisa apwanya mahwindo ekombi yevaiva nemwana uyu namai vake. Vakati mwana uyu haana kufa kana kukuvara, kunyange hazvo vhidhiyo yaitenderedzwa nevanhu paindanet yaiti mwana uyu akafa. Chingono audza Studio 7 kuti ari kushungurudzwa nehurumende nekuti ari kuburitsa nyaya dzeuori.
Zvoratidza kuti hurumende haiteeri mutemo wayo, because mutemo wauri kushandisa hauexist. Wakabviswa kudhara neconstitutional court ichinzi haurirane nebumbiro remutemo. Isusu takamira tichi as a journalist ndichi expose corruption. Havadi kuti tichi expose corruption. Izvezvi manesi haana zvekushandisa kuti vashande. Saka kana tikataura izvozvo ndozvinovagumbura manje, because tinobva titaura kuti mari yanga ichifanira kushandiswa nemanesi nemadokta iri kubiwa ichinotenga mazimotikari maganyamuto anenge achifambiswa aya nemaminista. So kuti vandipanishe vanonditsvagira kuti mhosva twakapusa pusa fanika ikakaka.
Muzvare Nyamutowa vati hurumende iri kupikisa kuti Chingono apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti Chingono anogona kunge aine chirwere cheCOVID-19 vachiti kumugarisa mujeri kunoita kuti veruzhinji vachengetedzeke kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinotevera nhuna dzasvitswa kudare nerimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo, avo vati Chingono uyo akanga ari kuSouth Africa akasangana nevanhu vaviri vaive nechirwere cheCOVID-19 uye akatozviziva adzoka muZimbabwe. VaNkomo vati pakasungwa Chingono nezuro anga achitogara ari pake ega sezvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti munhu anenge asangana nevanhu vane chirwere cheCOVID-19 anofanira kumbozvisasamura kuruzhinji kudzamara aongororwa kuti ane chirwere ichi here kana kuti kwete, kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Chingono ati mapurisa akamusunga kunyange hazvo akavaudza kuti akanga azvisasamura kuruzhinji.
Mapurisa akauya nezuro kumba kwangu muchisipiti vachiti vauya kuzondisunga. Kubva ndaudza kuti ndanzina chiremba wangu ndigare pamba ndisafambe ndiri muquarantine, because kuJohannesburg kwandandiri vanhu vairi vanga vari mumba mandaigara vakatesta positive. So musi weThursday chiremba wangu Dr Nyasha Maboreke vakanditi ndigare muquarantine. Kana ndazoita any problem nehealth ndovafonera, kana pasina problem andaita nehealth vonditest after 10 days.
Zvichakadai mutongi wedare Valanzini Ncube vati chingono anogara muimba yake ega ari kuJerry uye atakurwe nemotokari isina vamwe vasungwa kuenda kuJerry kuitira kuti asatapurire vashandi vekumaJerry chirwere cheCovid-19 ndokunge aine chirwere ichi sezvo asati aongororwa nanachiremba. VaNcube vati chingono agodzoka kudare nemuvhuro sezvo magweta ake audza dare kuti haasi kutoda kuti aiswe parimand sezvo mhosva yaari kupomerwa isina kana gumbo rainomira naro. Vati nekuda kwenguva yanga yapera vanga vasisakwanise kunzwa zvikonzero kubva kumagweta ake sezvo matare ari kukurumidza kuvhara achitevedzera mirayo yekuvharwa kakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19. Rimwe remagweta achingono vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezvaturwa nedare kuti chingono aendeswe kuJerry asati aongororwa nanachiremba kuti ane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dini Thomas chiri pasi.
Sangano reUnited Nations High Commission for Human Rights riri kushoropodza mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC nemusi wechitatu. Sangano iri riri kukomekedza hurumende yeAmerica kuti iferefete zvakadzama zvakaitika. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muWashington DC apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakonzera mhirizhonga paCapitol Hill. Mukuzeya nezvedanho reUnited Nations rokushoropodza zvakaitika muWashington DC, Ray Choto weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko makuru zvekare ari mashoko echokwadi chokuti zvino zvinotambudza chaizvo kuona kuti pane vamwe vanhu kunyanya vari muAmerica vana masimba makuru outongi hwenyika vakaita sapurezidendi vanokwanisa kushandisa vanhu kuita zvavakaita kunopinda mumahofisi makuru eAmerica anorepresenta utongi huri pachena yatingati demokrasia, vachinoputsa zvinhu, vachinorwisana namapurisa zvangobvira pavakuru vanenge vachishandisa masimba avo kutumira vanhu kuti vaite zvakaipa. Zvatinoona izvo zvinowanza zvashorwa neAmerica pasi rose kuti kuna vatungamiriri venyika dzakawanda wanda vamwe vanogona kusanganisira veZimbabwe vanoshandisa vanhuwo zvavo vanenge vasinganyanyi kuziva nezvematongerwo enyika nezvemitemo kuti vainde vandoratidzira, vainde vandokuvadza vanhu nokuputsa zvinhu. Saka mashoko makuru ataurwa neUnited Nations iwayo kuti aiwa hazvifaniri kunge zvinhu zvinhu zvinoonekwa kunyanya munyika yeAmerica yagara iriyo hombe panyaya dzeutongi huri pachena kwedemokrasi pasi rose. Zvekare iine izwi guru chaizvo pasi rose rokuti apa musaita zvakati, apa musaita zvakati. Nhasi vazoita izvozvo zvacho zvavanoti dzimwe nyika dzisaita nokudzishora dzimwe nyika.
Mukuru weUnited Nations High Commissioner for Human Rights Amai Michelle Bachelet vari kukurudzira izvo kuti zvose zvakaitika paCapitol Hill zviferefetwe zvakadzama. Munoona here America ichiita izvo?
Ndinoona America ichizviita chaizvo zvakasimba, nokuti tikatarisa zviri kutoitwa izvozvi tinoona kuti kuna vanhu vakatosungwa, tinoona kuti kuna vamwe vanhu vari muhurumende vanga varivo vaiva mumusangano wakakanganiswa uyo vatosechwa dzimba dzavo neFBI kuna ana Tennessee uko. Saka America ichasvika pamudzi chaipo panogona kusvika kuna President Trump iwo nokutaura kwatohwa vachiita kuti pavachaongorora nyaya iyi hapana wavanoti uyu haabatiki, nokuti vaTrump ndo vakatumawo vanhu vavo. Saka noruzivo rwatinoita America ndozvokunyange zvakaitika zviri zvinhu zvinoshoresa, asi tinoona tokuziva kuti America haizombovanzirudzi kuferefeta kwayo pamwe chete nokusunga vanhu nokupomera vanhu mhosva kana vakaita saTrump chaizvo. Vanotozozviita, vanozviita izvozvo pasina kusarudzo, pasina fefa kuti uyu mutungamiriri kana kuti iri chii. Ndo zvinozikamurwa America izvo kuti zvakaitika zvakaitika zvakashata, asi zvichaongororwa, vanhu vagosungwa, vanhu vagoenda kumajere, vanhu vagoripiswa zvinenge zviri pachena pasi rose tichizviona tichiverenga tichizviona. Ndo zvaitika izvozvizvi.
Munoona here America ichitora matano pane zvakaitika apa? Takatarisa ukama hweAmerica mubazi reUnited Nations High Commission for Human Rights nesangano iri.
America ino icha tsigira zvinodiwa ne United Nations chaizo kunyanya kuchinja kuri kuita masimba achinda kuna va Biden vachaisawo vanhu vavo ku United Nations ikoko varenge vachizotsigirana ne United Nations hongu tinozviziva kuti mu United Nations nyika hombe irimo inezwe hombe iAmerica asi handiyo yoga zvainoda nezvaisingadiwo zvimwe zvinokwidzwa nedzimwe nyika hombe dzakaita seRussia dzakaita seBritain dzakaita seFrance dzakaita seChina saka zvido zvomusangano weUnited Nations zvisanganisira zvido zvesecurity council iri muUnited Nations nyika dzimwe hombe dzandataura idzodzidzi zvinenge zvichizoitwa pamwe chete norutsigiro rweAmerica nokuti kwaakuzochinjwa masimba mazuva mashoma ari kupfuura achienda kuna vaBiden vanga vachida kutovhiringwa kutora masimba iwawo nemhosva dzazoparwa saka America ichamira nenyika dzepasi rese kuferefeta nyaya iyi pamwe chete nokuteerera mazuva anobuda munyika dzakawanda wanda dziri muUnited Nations
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio muno muAmerica naRei Choto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuCameroon yazivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri nevaviri kusanganisira mauto vakaurayiwa nezuro mushure mekurwiswa nechikwata cheBoko Haram kumaodzanyemba kwenyika iyi pari pamuganhu wayo neNigeria uye kurwiswa zvakare nevari kukurudzira kupatsanuka kwenyika iyi vachiita izvi vari kumawirira kweCameroon. Nyika dzepasi rose dziri kuita chipatapata kurwisa chirwere cheCOVID-19 kuti chipere. Chirwere ichi chauraya vanhu mamiriyoni makumi masere nemasere ane mazana maviri ezviuru kana kuti 88.2 miriyoni pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanozikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vachange vari kutaura nesu pamusoro pekuchengetedzwa kwemari panguva ino yeCOVID-19.
Inini ndinoitwa Audrey Mupfumbu asi iye zvino vakawanda vakundiziya saGogo Chihelele.
Gogo Chihelele staili rakabva kupi?
Zita rekuti Gogo Chihelele ndakaona kuti since pandaka 10 na 60 years ndachembera ende ndine vazukuru vangu vanoita 10 ndikaona kuti aiwa ndaagogo chaivo ende mututo wangu ndiri mhofu saka ndakadecida kuti zvandiri mhofu ndiri chiera ndadini kuchingozviti Gogo Chihelele.
Tinoona pari zvino mune mabasa amuri kubata muri kuita zvirongwa paYouTube zvakatanga seizvi?
Zvirongwa izvi zvakatanga nekuda kuti dei ndabatsira vanhu kutanga kuno kwegore ndakaresearcha ndikaona kuti vanhu maresolution avanotaura kutanga kwegore vanotaura zvekuda kunoza weight votaura zvekuda kusevha mari saka inini ndakaona kuti vamwe vari kugosevha mari zvikwereti vasina kubhadhara iko kunoza weight kwavanotaura nemadyira avanoita ndikaona kuti vanhu vanoda kubatsirwa saka regai ndibatsire saka zvino ndichatanga nekumboendai kusevha mari then from there ndichange ndakuita yekunoza weight but nyinjingotaura anything chandichasangana nacho pandinenge ndichifamba ndichitaura nevanhu.
Panyaya iyoyi yekuchengetedza mari semadzimai zvii zvamunokurudzira pazvidzidzo izvi zvamuri kuita?
Kuti ugone kuchengetedza mari pane zvimwe zvakawanda zvoda kuitwa. Chekutanga dzidzira kubhadhara zvikwereti zvaunazvo nevanhu kuti vatu vanhu vasagara vachinyunyuta newe. Kozoti ini ndiri munhu anorely hysterically nebhaibheri. Bhaibheri rinoti blessed are those who give for they shall be given. Kupa kunoita kuti uwane. Ukaona uchipa unokomborerwa nekuwana. Saka kuti ugone kuseva kunge uchipa Mwari wokublesa nekuwa na mari yacho. Asi wawana mari yacho, bika mumba. Uje ni vana vako chikafu chiri health. Ende chikafu tikabika. Vanhu ngatidzidzire kupakura chatinongodya. Noti kungoti unopakura ozadzazi plate. Wapedza chasara worasha. Zvichaita kuti mugare muchingotenga mazigrosari nemagrosari. Mari ichipera.
Asika vamwe vanoti panguva ino yeCovid-19. Vazhinji vari kutarisana nekuomerwa. Takanyanyo tarisa kuZimbabwe. Jizha mungataurawo mamwe madzimai akateerera parizvino.
Life painooma, you need to change your lifestyle. Kuti newe uchinjawo uchinyi mararamiro ako. Kungoti kuZimbabwe maproblems atinosangana nawo anowandisa. But ina haundoda kungotaura kune vavo nekuti vane mayadi. Ekuti unokwanisa kurima, rimawo muriwo. Even ukadya sadza nekale every day, unotonyatsoita health yako iri right. Ngati rimei, todya zvinhu zvatenge tichirima. Zvinoita kuti tiavoide kubuda mumba tichinotenga zvakawandisa. Ende nekudaro mari yedu tinoseva. Saka iwewe ukangove humble enough. Kutaiwa, nguwe na COVID, murumangu wakabuda basa, hapana chiri kufamba, ingori mamuriwa wako mgadeni, ojika neva na wako, kana iri variety, Mungu naita variety, ima chance, unofila like wajika nyama, we should try to live humble, kungo ojika zinu za toko kwa nisa, shisinga nduri.
Tombo tarisa padambuti kwa ilo re COVID-19, kwa kamira sayi kupenso venia kwa muri ikoko?
Chinu chikuru chino niwa, chandoda kunyanyo taura. Ngati geze maoko. Hygiene ndio I think inonyanyo da ku apply wa kugeza maoko. Nekuona kuti hauseberi paduze na vanhu, toki pa distance yatakaudzwa. Takipa ne distance yatakaudzwa. Topfeka ma face mask yedu. Zvino kuri kunzi kune Jackson rakauya. I know kuti kuri kutaurwa zvakawanda zviri negative about that Jackson. Zvino ndine shamwari yangu yandotamba nayo ne akatoribai wa jekiseni racho anakana maside effects akaita. Saka nifungi kuti rine zvarinoita. Kana richinge rauya ngati ritambirei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Audrey Mupfumbu avo vanozikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata nyanzvi yemishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri Dr. Jerry Masarira vari muguta reTulsa kuOklahoma muno muAmerica. Tinogamuchira ine mufaro Dr. Masarira.
No, ndiri zvotangonaka. Ini ndiri naturopath doctor and ndiri certified brain injury specialist. Ndiri director out of founder we NPRO Health Institute. Tinodila na ma different clients vane zvigwere zvakasiyana siyana but kazhinji tino contact to our website, the www.nprohealthinstitute.com. NPRO is ENPRO, healthinstitute.com. Noted.
Dr. Masarira, tinonzwa muchitaura nyaya yekuti munoshanda nemishonga inenge yakarerekera kumishonga inganzi nevamwe yechivanhu. Mungatijekesera kuti mishonga rudzi yamunoshanda nayo.
Kana tichiti mishonga yechivanhu, dzimwe nguva tinoita
picture isina kunaka nokuti takapendewa savanhu vasingafungi. And yet hakuna mishonga yomahospitari inoshanda dzimwe nguva vasina kuvhenganisa. Asi chiripo ndechekuti mishonga yose inoshandisiwa kazhinji sechivanhu savanhu tinoshandisa zvinhu zvirimwa nezvinhu zvinobuda muvhu, tingati maminerals, zvinoshandisiwa kuti mbiri ugone kuzvibatsira. Ndoda kumbokupai picture kuita kuti tive namaminerals akaita seiron mumbiri wedu anobetsera kuti tisaita problemu yeanemia. Iron atigoni kudla nomuromo iron. Tinoiwana pamaplants anotora muvhu. Muchoroto zvakaita sana spinach zvinotora iron muvhu. Saka vana vanodla spinach yakawanda inobetsera iron kuti iwe mumumbiri. Saka zvirimwa zvose zvinotipa zvinobatsira mumbiri mavitamins atinoda maminerals anobetsera kuti mbiri yedu ive zvakanaka. Ndoti pachidimbu ndo picha dzatofanira kuva nadzo kuita kuti mbiri yedu irambe yakasimba. Tinofanira kudya zvinhu zvinobva muvhu.
Neimwe nzira, Dr. Masarira, muri kuti here mishonga yamataura iyoyi inenge ichizowanikwa muzvipatara iri yakasiyana nemapiritsi nemajekiseni?
Kumahospitara hauwanikwi. Ndoda kuti muone picha, ndoda kuti muhwisise nyaya yedambudziko pariri. Hakuna chigwere chisingarapiki. Ndoda kudzokera mavara ekuti hamuna kuzwa zvakanaka. Hakuna chigwere chisingarapiki. Nokuti chigwere chipi nechipi, chigwere chipi nechipi chinoita mumunhu inzara yaitika yokurashikigwa namaminerals namavitamins.
Matimi mishonga iyi inokwanisa kurapa chero chirwere. Tiri kuona iye zvino izvi pasi rose rabatwa necovid-19. Mishonga inokwanisa here kushandiswa pakurapa chirwere ichi?
Chaizvo tisafunga kuti hazvirapiki. Kana ukashandisa masteam okufema aya, ukatora mashizha wofema, unoclear system inopfuura nemhepo yokufema iya namalungs akati clear. Kana tadero manje, ndoda kuti muzive kuti chii chinonzi activated charcoal. Matsito anotengesewa kuhealth food shop, unogona kumaona zvako kuchemist dzimwe nguva. Ndoda kuti muzive kuti hakuna chigwere chisingarapiki. Kana watora activated charcoal, womwa kuseni, masikati namadekwana, ukaita about 7 days uchidero, activated zvainoita ndokuti inopinda mumuviri yoenda pamacells. Zvainoita inosvika ichinokokota kana kutupara chero chunhu chiripo kunze kwenyama chete. Inobisa zvose zviri mumacells. Activated chako ine ngozi kudaiwa, haina maziso. Ikoko kusasiya chinhu ikoko ndokwatofanira kushandisa temporary yopara nyange covid ichibisa ichibisa panze. Activated chako nyange ukarumwa nenyoka, nyoka chacho ikakurova nyange warumwa neromandira, ukakurumidza kuimwa inobisa futi poison pamacells painoti chinofa macells first.
Manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi yemishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri vari muguta reTulsa kuOklahoma muno muAmerica. Muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa rwatinosangana nazvo muupenyu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirwere checovid-19 choramba chichinetsa zvikuru chichisiya vanhu makumi maviri nevaviri vafa nezuro. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari muusungwa kusvika nyaya yake yanzwikwa mudare nemuvhuro. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vopa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations riri kushoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.